Vachitaura nhasi munhandare pfupa jena muchegutu vamunangagwa vati hapana chichashanduka pautungamiri hwenyika sezvo bato ravo richaramba riine masimba ekutonga uye richaramba richitonga nekusingaperi. Vamunangagwa vati havana nguva yekurwisana nezvipopi uye kuti nhengo dzavo dzisatye kuukura kwembwanana, mashoko atorwa nevakawanda semunongedzo kune mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vamunangagwa vanoti vanhu vanofanirwa kuramba vari mubato Zanu PF uye vose vachasvibisa bato ravo vachadzingwa.
Saka kuwanda kwamakaita kuzvinoratidza kuti anese Jehovha ana kusvemera imwe yavakanaka kuti muzive nokuramba mugere muZanu PF. Vaya vanenge vachiya muZanu PF vachisvibisa vanofudzibva kunze. Iko zvino paridza kukatana nokuwirana.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vakatamadza vanhu vakawanda vachiti hurumende yavo ndeyechiuto sezvo vatungamiri vacho kusanganisira naivo vakadzidziswa zvechiuto. Vamunangagwa vati pane vanhu vakazvipa mapurazi akawanda, nekudaro vachatorera vanhu vakadaro vopa vanhu vasina pekugara.
Saka tiri pakati peland audit. Land audit yatiri kuita iyi tava kuwana kuti kune vamwe pasure apa vakazvipa mapurazi maviri matatu mana havachakwanisi kuarima. Tinoyanzi tora, tiri kutora mapurazi ose iwawo tibvozopa vanhu. So land audit iyo haina kungonanga mashure newest chete, yakananga nyika yose. Hakuna provinsi inosara.
Vamunangagwa vashoropodza makanzuro anotungamirwa nebato reMDCT vachiti vakatadza kufambisa zvinhu nemazvo sezvo migwagwa isafambike uye vanhu vari kunwa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini Arthur Chiguriwa.